Vachitaura nevatori venhau nezuro vanguve vakati chibvumirano ichi chichabatsira zvakanyanya munyaya dzekutengeserana pakati penyika mbiri idzi. Vakataura mashoko aya kumucheto wemusangano pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika rekuChina vaWang Yi avo vainge vachishanya kuZimbabwe. Tabvunza imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, kuti zviri kuitwa izvi zvinorevei.
Nyaya yeswapdhuka chingoro chinhu chisinga nyanyi kushandura mamiriro eupfumi hwenyika, nekuti chingotaura kuti kana munhu wekuChina ada kuendesa mari yake yaanenge aita muZimbabwe kudzosera kuChina, anongochinjana nemunhu wekuChina ari kuunza mari yake kuZimbabwe, iye omupa ari kuda kuZimbabwe mari yekuZimbabwe, iye wekuChina omupa mari yekuChina.
Asi izvi zvine dambudziko rei? Tabvunza Dr. Kanyenze zvakare.
Saka dambudziko riri kumoripo ndokuti kana paine mari mbiri dzinechishanda, imwe mari ine mutengo wakadzikama uri pamusoro, imwe yakaita seZimbabwe dhora iri kungodonha. Ari kuChina uyu pamwe angangorambe kuti ndoda kuramba ndakangobata mari yangu yekuChina, ndopinda ndiine mari yangu yekuChina, ndoona zvekuita kana ndichingoichinja zvishoma nezvishoma, pari kuti nditange ndaita swapu pokutanga ndobata mari yekuZimbabwe iya yorasikirwa neuremu iri mumaoko mangu.
Mashoko aya atsinhwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Dambudziko riri muno munyika munomu nderekuti tine maonero atinawo ndeyokuti vana muzvina bhizimusi vanobva ivo kuChina vanenge vanowana ndingangoti kakubatwa zvakanaka, kana kuti yatinoti favorable treatment kubva kuhurumende yedu. Nekuti tichitarisisa nyika inoyi, mainvesta kana kuti vana muzvina bhizimusi vekunze vari munomu, tine makambanies anobva iwo kusouth Africa, tine mamwewo vanobva kunana France nevamwe vanobva kuUK vanova vane mabhizinesi munomu. Ivavo havasi kuwana ndingangoti mabatirwo mamwe chete iwayo.
Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vanotiwo chibvumirano ichi chinoratidza kudyidzana kwakasimba pakati penyika mbiri idzi.
Ukatarisa ukama huri pakati peBeijing neHarare, ukama hwakadzama zvikuru ndosingamuchitarisa kubvira Zimbabwe yapiwa zvirango zveupfumi kunyanya nenyika dziri madokero.
Asi vatiwo kushanda kwechibvumirano ichi kunotinetsei.
Chisondero chiri chokuti kana kutaura nyaya yemari, mari haisi chiri zvekutinogara pasi ongoti tida mari yedu tirumba medu. Mari chiita kuti mari iyo mari kubvumwa kana kudiwa kwainita nevamwe mhete akakutomberedza newe zvakare. Apa mari iri kutaurwa mune zvaipakati peZimbabwe neChina ndoni iri mari inokwanisa kunge ichifamba maoko akawanda. Chimwe chinorwadza sii chiri chekuti ukamba weZimbabwe neChina hwakanyanya kuwandira kuhurumende kanitarisa kudarika nezvemabhizinesi. Saka mari iyoyo iramba isiri mari inokwanisa kunge ichisimudzirwa kana kuti ibvumwe nehurumende.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga uye vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Mponda vanoti havo vanoona sekuti chibvumirano ichi chakanaka chose.
Currency swap exchange inobatsira nekuti Zimbabwe neChina zvinodyidzana zvikuru. Saka hazvibatsiri kuti nyika mbiri dzisingashandise US dollar pachee zvadzo dzoti kana dzauda kutengeserana poshandi kwa US dollar.
China yakanyoriranawo zvibvumirano zvakadai nenyika dzakaita seSouth Africa, Nigeria neJapan. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.